Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu nyamavuvu 26-2016. Muharare muno itamirishonga inochikisa pakati pemapurisa neve mapato anopikisa vari kuda kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe. Vanotungamira tajamuka va Promise Mkwananzi na vasitene zvorwadza vosungwa nemapurisa. Vajim kuna kaveza no PF vopomerwa mosva yekutyisidzira mumwe wechidiki weMDCT nerufu. Tine hurukuro nemuimbi ambuya Stella Chiweshe. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kuratidzira kwakaitwa muHarare nemirizhonga iri kunzi yapomerwa nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona.